Mangwana nakanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu kubvumbi 4, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane pasina rusununguko rwedu isu rwenyika kuti takasununguka kana tichinge tiine chikwere chakaita saizvozvo, chakapambira pasi rose.
Chikwereti cheZimbabwe chokwira kusvika pamabhiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana mana, kana kuti $18.4 billion.
Ndichatinangotinyowani tataona vamunangaro chakana nacho ndeye masikafu ari kufamba vakapfeka, zvichireva kuti vari kungonosaina votiudza kuti zvakatengwa navamugabe kare. Saka kupedza nguva kudzingana kwana tsuro, hapana chinyowani chabuda mukomo wangu.
Munyori mukuru mubato rinopikisa reNational People's Party voshora rwendo rwavamunangagwa kuChina.
Nenge tiri pakati pekusarudza vachamirira kubva kumacouncillors, women's quota, members of parliament, masenators, vese vanenge vachisarudzwa kuti wadi yoga yoga neconstituency yoga iwe nomumiriri weZANU-PF.
Bato reZANU-PF rotanga kuita gadziriro dzesarudzo dzemaprimary elections. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwereti cheZimbabwe munyika nekunze chinonzi chasvika pamabhiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana mana, kana kuti $18.4 billion. Izvi zvaburitswa nesangano rinonzi ZimFact rinoita basa rekuongorora nekuona kuti chikwereti chenyika chakamira sei. Sangano iri rinoti munazvita chikwereti ichi chainge chiri pamabhiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu, kana kuti $7.5 billion, asi nenyaya yemitero iri kubhadhariswa nekutadza kuchibhadhara chave kutarisirwa kusvika pamabhiriyoni manomwe nezviuru mazana masere, kana kuti $7.8 billion kunyika nemabhanga ekunze. Pakasanganiswa zvikwereti zvemamwe makambani asiri ehurumende, mari iyi inosvika pamabhiriyoni gumi. Mari iri kukweretwa nehurumende munyika inonziwo yasvika pamabhiriyoni matanhatu. Mari iyi haisanganise imwe yakapiwa Zimbabwe nebhanga reAfrica Import and Export Bank, kana kuti AfriExim Bank, inosvika $1.5 billion. Nyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti ndo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kukweretiswa mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Mukuzeya nyaya yechikwereti iyi, tabata muzvinafundo Elliot Masocha, nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Ndoona sokuti chikwereti chichanyanyo kuregererwa chichikura zvokukura zviya zvokuti pane pasina rusununguko rwedu isu rwenyika kuti takasununguka kana tichinge tiine chikwere chakaita saizvozvo, chakapambira pasi rose nomuZimbabwe macho. Saka kusununguka kwedu kuri papi? Tinofanira kunatsokuongorora zvikwere zvakaita saizvozvizvi, nekuti ike zvino kuchidzosera chikwere tichi chakurema zvisingamboiti namainterest aya ndiwo anenge achiramba achichikudza kuti tibhadhare. Takungobhadhara mainterest chete, hazvizvo zvakanaka kugara muchikwereti nyange uri munhu, kanyange uri nyika, nyange uri kambani. Kana wagara uri muchikwereti hausisina rusununguko wavaya inonzi mutapwa womunhu waunenge wakakwereta iyo iyeye, kana bhaibheri rinozvipupura izvozvo kuti kana wakwereta munhu ndiwo watova slave yomunhu iyeye. Ngativone kutodzosera chikwereti ichi nenzira dzipi? Nzira dzacho dzakasiyana siyana pamugarisana pasi navanhu vatine zvikwereti izvi. Tonatsokuona kuti tingadzosa sei chikwereti chakaita saicho chichi, nokuti chikwereti chachosiyira kuvana vedu navazukuru vedu vanozvarwa vana chikwereti chakaita saicho. Icho chingoramba chingokwirazve nezvatinoona zvimwe zvinoitika munyika zvokuperekedzwa kuenda kuairport kupuresidendi nekabhineti yose, kudhiraivha kwavanoita nokudzoka imari dzichingotutsirwa pamusoro pezvikwereti asi tikatarisawo dzimwe nyika dzakaita sana America kana president achiinda kwaanoenda unongoenda oga nekuti rwendo rwake harusi rwendo rwavaperekeri saka ngatizame kusevha mari tidzose rechikwereti ichi kuti uve norusununguko rwakazara kwete rusununguko rwokungotaura chete
mamwewo masangano akaita sere Zimbabwe Coalition on Debt and Development anoti zvakakoshawo kuti nyika iziviswe kuti mari idzi dzakakweretwa kupi uye dzakashandiswe chii dzisati dzatanga kudzorerwa mungati zvakakosha here izvozvo
zvino zvakakosha chaizvo nokuti tine ichida kuziva kuti kwedzo mari dzodzidzi wakambotipa ndiani achiti uchazodzosa zvaita sei plus tine ichidawo kunatsotizive kuti dzakatorwa dzichishandiswa chinyi mari dzodzidzi nokuti chachikwereti chedu tose mazimbabwe saka kana chiri chikwereti chedu tose isu nekuti hurumende yaitora kamari iyi ichiti iri kutishandira isu todavo kuziva kuti maitishandira chinyi
asika Dr. Masocha maanoti nyika dzakaita sana America dzine chikwereti 1 gore rino iri chinenzi chaakutosvika pamatrillion makumi maviri kana kuti 20 trillion
ichokwadi ichocho chikwereti cheamerica chinenge chiri pachena chavanovudza zvizvarwa zveamerica kuti chikwereti ichi mari yacho takaitira kwakati tikaishandisa pataerwa hondo dziya dzokwana Iraq dzokwana Afghanistan dziya zvose zviripo kuna maorganization anomirira kuona mari iyo yachiverenga peni nepeni kuona kuti yabva uku ichiinda uku saka nyangwe vaine chikwereti zvavo asi vanhu vanobuda pachena number one number two vanhu vatinoonavo tikatarisa sezvandambotaura kufamba kunoita president kuya kuti kana achifamba haaunganirwa achiinda agounganirwa zvaachidzoka nokuti imari kai inenge ichiunganidza vanhu ivavo kuinda kwavanoita nokudzoka kwavanoita nokunotandira kwavanoita nesecurity peturo nezvimwe zvakadero saka nyangwe vachikwereta zvavo tisingavapembedzi vokukwereta ikoko asi vane zvavanoitavo zvinoratidza kuti havadi kuramba vachingoshandisa mari isingafaniri kushandiswa saka ngatizvisunge isu sokuzvisu kana tichida kufanana nenyika dzakaita saana America dziri kukwereta ngatizvisungavo ino president wofambawo mafambiro anoitawo president wekuamerica uku achifamba asinawo vanhu vakawanda tizvisunge tine nzira dzakawanda dzokuti tinokwanisa kusevha mari idzi muzimbabwe nokuti senyika isina america iri kuzviita isingatizviitevo izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitaura vari parunare muohio muno muamerica Munyori mukuru mubato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP rinotungamirwa namai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro vari kushora zvikuru rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwekuChina vachiti hapana chavari kubura asi hurumende nebato reZANU-PF vanoti vaMnangagwa vanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvichavandudza nyika munyaya dzezveupfumi mukuzeya nyaya iyi tabata vaNyandoro
Nzendo dzavaMnangagwa tinangoti havana kusiyana nevavakabvisa pachigaro vachibudikidza kubatsirwa nemauto vaMnangagwa munhu anoratidza kuti vanofarira kugara vari mundege asi vasina chine pundutso chavanoita vachifamba chikuru changoshamisa nyika chinotikatyamadza sePRC People's Rainbow Coalition ndechekuti vatoti vaenda kuChina hapana chinyowani chavari kuita kuChina zvavari kungoita ndozvakaitwa navaMugabe gore ra2015 kukanzi kwaiitwa atingati gumi rezvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe asi hatisati taudzwa kuti chii chakaitika kuzvibvumirano zvakasainwa navaMugabe navazhinji vari kuChina ikoko ndokwangodzokera vaMnangagwa ende chinhu chatingangoti chinyowani chataona vaMnangagwa chakanana nacho ndeye masikafa vari kufamba vakapfeka zvichireva kuti vari kungonosaina votiudza kuti zvakasengwa navaMugabe kare saka kupedza nguva kudzingana kwana tsuro hapana chinyowani chabuda mukoma wangu
asika ivo vari kuti vanyorerana zvibvumirano zvakawanda nezuro takanzwa vachitaura nenyaya yekuti vasainirana zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika nezvimwewo zvezvikwanisiro panyaya dzekurima nezvimwe zvakawanda wanda zvavari kuti vari kusainirana nechina
chatingade kuti vanhu vezimbabwe vazive ndechekuti vaMugabe vakambonotaura zvimwe chete izvo muna 2015 vakati vaisainirana zvinhu zvakanangana nezvemarimiri wanoitwa munyika muno kwatingati kurima uye kwemigodhi kuzve energy nezvimwe zvakawanda zvazvinhu zvekutanga kana ndine mungatarisire kuti kwanzi kwaitangwa zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika isina marodzi ndiana asingazive kuti marodzi edu madhamu kana atingati madhiramu haachisiri mapoto mabhazi acho anofamba chii chinotanga hakusi kuunza mabhazi kusina migwagwa chinotanga infrastructure rehabilitation kuona kuti migwagwa yedu yavandudzwa here upfumi hwedu hwakamira zvakanaka here chatiri kuda mukoma vangu hakusi kunge tichiraurirwa hove yekunzi idyai asi chatiri kuda kuti tipiwe chiraura kuti hove inoraurwa sei
zvimwe zvavari kutaura vakavari kuti China inobatsira Zimbabwe kuri kuti nyaya yeZimbabwe yaendeswa kunana Security Council pachitariswa nyaya dzezvirango idzi
ndinorangarira kuti ivo vamunangagwa chaiko pavakabvisa muvamugabe mugore rapfuura raakupera nemauto vakatanga kutaura kuti vamugabe ndovanga vaikanganisa nyika yese mumaitiro kuti vasingade kugidzana nedzimwe nyika handifunge kuti zvine chekuita nekuti China inotibetsera asi ndiri kuti isusu vamunangagwa ngavadzidze kuti ngatitarisei magariro edu nevamwe nzira dzatinofamba nadzo ndozvinotibudikidza kuti zvirango tinosangana nazvo here kana kuti kwete zvirango zvikuru zvapinda munyika ino inyaya yecorruption
Munyori mukuru mubato rinopikisa reNational People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro vari parunare muHarare. Nengo MDC inomirira Bulawayo Metropolitan mudare reparamende amai Nomvula Muguni vanoti havana kudzingwa nechikwata cheMDC chinotungamirwa navaNelson Chamisa. Amai Muguni vanoti pavakabuda pachena kuti vari kumira nechikwata cheMDC inotungamirwa naMzvari Tokozani Kupe zvaireva kuti ukama hwavo nechikwata cheMDC chinotsigira MDC Alliance wainge wasvika kwamvura yacheka makumbo. Mashoko amai Muguni anotevera mashoko aburitswa neNewsday ekuti chikwata chavachamisa chainge chadzinga amai Muguni naMzvare Tamani Moyo sezvo vakabuda pachena kuti vari kutsigira Muzvare Kupe. Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tabita Kumalo. Rechoto weStudio 7 abata amai Muguni kuti tinzwe pavamire.
Aiwa ndina kuziviswa.
Kana muchiti hamuna kunge maziviswa saka manzwa nezvazvo here kunzi madzingwa mubato?
Ndazviona kuWhatsApp.
Saka muchazvitambira sei?
Inini handi tambiri zvinhu kuti ndinodzingwa nevanhu vandakaudza kuamphitheatre kuti amdisassociating navo nekuti havasi kutevera zveconstitution. Inini ndasara ndiri muMDC inotevera constitution.
Saka tingatizvo zviri kuitika izvi zvichaiva kuonai muchibuda muparlamende?
Hai, handingabudi nekuti handina kubuda kuMDC inini. Ini ndasara muMDC chaiyo chaiyo, ine maprinciples nemavalues edemocracy.
Kana muchiti masara muMDC chaiyo chaiyo, mungatsanangura here kuti muri kurevei?
Ndiri kureva kutiko. Vanhu ava vakaita zvokujoina alliance, ndivo vakazvivisa mupati yedu vakaenda kualliance. Kana vachiti vakandidzinga kualliance, handinambogara ndamboita alliance inini. Ndakasara ndiri muMDC.
Kupesana kwamuri kuita uku kuri kukonzerwa here nenyaya yekuti izvo vamwe vakapinda mualliance vamwe havana kupinda mualliance?
Ndizvo chaizvo, nokuti inini ndakavaudza kuti zvealliance izvo handifambirani nazvo nendava yekuti alliance ndanichida inouya nevanhu vanoedha value kupati yedu, haikona vari kuuya kuzotora mukati imomo.
Saka zvamanzwa kuti izvo imimi madzingwa mubato nevanhu vamunoti izvo havasi pamutemo, matanho api hamuchatora?
Inini ndiri kutosevenza kudhara mubato rangu reMDC. Izvozvi ndiri chairman weprovinsi yekubulawayo tichigadzira mastructure okuenda kucongress musi wa21.
Iyo congress yamuri kutaura iyi muri kushanda nevanhu vese here vari mumastructures emubulawayo?
Emubulawayo neZimbabwe yese.
Dambudziko rokuzonzi izvo imimi hamusi vedivi rekwava Nelson Chamisa riri kubva nekupi chaizvo?
Riri kubva kuti Nelson Chamisa wakaposera vanhu kuti vamuise pachigaro zvisiri pamutemo yepati yedu.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan muparamende amai Nomvula Muguni vachitaura vari parunare muBulawayo naReichoto weStudio 7. Tochimbokupai nhau muchidimbu. Sangano renhau reBloomberg Rinoti kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika. Makambani makuru makuru munyaya dzezvezvicherwa anonzi ari kuti ari kuda kumbomira kupinda muZimbabwe nekuti haasati anyatsogutsikana nezviri kuitwa nehurumende kunyanya munyaya dzekuvandudza mitemo. Makambani aya anosanganisira yeAnglo-American. Mune imwewo nyaya, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch nhasi riri kuparura gwaro rinoburitsa pachena matambudziko ari kutarisana nevarimi vefodya muZimbabwe kusanganisira panyaya dzezveutano nekushandiswa kwevana vadiki vasati vabva zera. Gwaro iri riri kuparurwa kuHoliday Inn muHarare nenguva dza10 mangwanani ano. Vagari vemuchitungwiza vanoti havasi kufara nemashandiro anoita kanzuru yavo nekuti vanoti zveuori zvanyanya kusanganisirawo kusabhadhara vashandi uye vamwe vari pamudyandigere. Mukuru wechitungwiza Residence Trust amai Alice Guvea vanoti nekuipa kwakaita zvinhu muchitungwiza havasati vamboona gurukota rezvemukati menyika vaJulai Moyo vachiti vashedza vanhu kuuya kumahofisi makuru echitungwiza municipality kuzoratidzira mangwanani anhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Guvea kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taronga kuungana pa head office yechitungwiza municipality tichi demonstrator tichiti no to debt collectors, no to poor service delivery, no to poor system of not paying workers, no to the system of not paying pensioners, no to management corruption. Iko zvino chitungwiza municipality pamwe chete nevagari hapasisina trust. Zvinoreva zvinova zvinodzorerawo vagari kuti vatadze kuenda kunobhadhara mabhills avo nekuti vanenge vachiona kuti mari yavo apa iri kutsotswa nekuti pane pamwe panoya mabhills nekuti wanga uchibhadhara mwedzi wega wega soona mabhills achiuya aine mari yakakwira iwe wanga uchizova tiri kubhadhara mwedzi wega wega.
Nyaya iyi yakambotaurwa here kana kuti kutotangidza kuipinza munharaunda?
Isu sevamiririri vevagari uye zvekare tiri vagari vechitungwiza takatombokurukura nevanotungamirira nemanagement yechitungwiza vakati vachazvigarira pasi asi hapana chavakaita uye tikavakumbira kuti pane zvose zvamunoronga sevagari tirisu tinobhadhara mari dzekuti muwane masalari enyu potai muchiti involve mune zvose zvamunoita asi hapana chavanoita unozongoona kwanzi kwauya madebt collector kwaitwa chakati.
Madebt collectors ava vanenge vachivinga mari ipi?
Vakatumira matsamba vari kuti mafinal notice vari kuvinga mari ine zvikwereti zvevanhu. Chiri kunetsera pamari ndechekuti havasi kubvumira vagari kuti vabhadhare mari yavanokwanisa uye pamari iyi pane an interest yekuti zvikwereti kusungirira mugari wekuti zuva raanotanga kubhadhara mari zvakureva kuti asungirwa pachikwereti ichocho hachizopera.
Ko iyi yamunoti hamusi kuda mabhadhariro avanoita mari dzavava vari pamudyandigere chii chiri kuitika?
Vari pamudyandigere ava kutaura chokwadi vaakutotambura nekuti hakuna mari dzavo dzavari kupiwa. Vanoti pano vapiwa kana ma200 pano vapiwa kana 300 vachiri vanovapa pavadira havasi kuvapa zviri consistently kuti toti mwedzi ega ega vapiwa mari yavo havasi kuiwana. Vamwe vacho havasati vatombotanga kuwana vakafila mafomu acho igore rapfuura vane makore mazhinji vamwe vanofanira kunge vachipuwa mastend nanhasi havana chavawana.
Pane zvikonzero here zvavari kupa panyaya iyoyi?
Tinonetsera chitungwiza municipality management inenge ichingoti zvinhu zvese tiri kuronga asi mozomira motarisa mona hapana chiri kuitika nguva ichingoendera mberi pachichinjwa management.
Saka muri kushedza vanhu kuti vaungane pamunicipality nhasi masvitsa shoko iri kuvanhu here kuti vauye?
Ichokwadi tasvitsa tafamba mumisha yese isusu sechitungwiza Residence Trust. We are a membership organization ine mamemba mumawadi ese ari 25 nemamemba akawanda zvisingaite saka tasvitsa shoko tafamba door to door.
Pane mamwe masangano here amuri kushanda nawo?
Hongu tine inonzi chitungwiza news, tine vemachechi, tine vanomirira vashandi, tine mamwe maresidence association.
Koiwo vecity council makambotaura navowo here?
Wangu takatumira tsamba taiva katirana twakati dega kuti tigare pasi havana kudaro zvakafana nenyema debt collector isusu chitungisa residence trust we had to engage a lawyer advocate job scholar kuti vamirire vagari kuti vasatorerwe zvinhu zvavo nekuda kwema debt collectors vasatorwe midziyo we had to do that and then ndo patiriko zvino kuti uyai tigare pasi titaura asi havasi kuda kutaura nanyesi.
Ava ngwari mukuru wechitungwiza Residence Trust, amai Alice Guvea, vari parunare kuchitungwiza naTanonoka Wande weStudio 7. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti upenyu huri kuramba huchivaomera zuva nezuva apo zvinhu zviri kuramba zvichikwira mitengo iyo mari isingawanikwe mabhanga. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaitarisira hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti yaitanga kugadzirisa nyaya yekuti mari iwanikwe munyika, asi vanoti izvi zviri kukona n'anga murapwa achida. VaJohn Marava vanoti zvinhu zviri kuoma munyika sezvo mari isati yave kuwanikwa kumabhanga uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Panyaya dzemitengo ndingati hapana chanyanyo kuchinja hapo, zvinhu zvisi zvazvanzviri semazuva akudhara. Patiri isusu vanhu vari pasi isusu hapana chatiri kunange chati chachinja, nokuti kunonzi kuchinja kwatiri isusu kudzikiswa kwemapuraisi ende futi kuwanikwa kwemari cash, kana kuti ivo vakakwanisa kuisa kuti izvozvo iko keshi izvozvi zvikwanise kana kuti kudzikira kuti kana tichitumidzira umwe munhu mari kana ndikatenga chinhu hatizoitwa zvokuretwa izvi zvokuti ndobhadhara 20 cents extra ndobhadhara yakadai so extra.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugani muchinhoi vakalistos Mvere ava vanotengesa nharembozha nemakadhi ekutaurisa panharembozha. VaMvere vanoti mari iri kunetsa munyika. VaMvere vanoti hurumende itsva ingadai yakakwanisa kuti vanhu vawane mari kumabhanga kubva muna mbudzi gore rapera payakapinda.
Zvakafanana nekuwanikwa kwemari muvanhu nometa kuti ishoma bhati inofanirwa kunge iripo mukati mevanhu. Vanhu vachitenga nokutengesa zvinhu mari iripo ichiwanika. That's what I think. Zvaifanira kunge zvakachinja from November up to now.
VaMvere vanoti nekuda kwekunetsa kwemari munyika vave kuita mukando nemari yavanenge vawana pazuva kuti vatize dambudziko rekushaya mari mubhizinisi ravo. VaMvere vanotsanangura nyaya yekuwana mari nemukando.
Masociety atinotamba ndeekudai zvisoma. Tinotengesa pano nana mai ava tiri 4 each and every day. Tinoreza mari, ini ndoreza $10, avanoreza $10, avoreza $10. Toisa pamwe chete that money, we give it to one person. The next day we do the same. Ndoreza 10, 10, 10, we give it to, until tighter round. Toita futi the second round, the third round. Saka, that's how we are getting money. That's how money pakati pevanhu. Ndobari kungosekureta mari.
VaElijah Mondwa vanoti vaMnangagwa hapana zvavari kuita kugadzirisa nyaya yeupfumi sezvo zvekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika zvavari kuita zvisina zvazviri kuunza munyika, kufanana nezvaingoita vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kusiyana hapana, because so far kuri kungosainwa madirusi chete, hatisati taona zvabuda pamadirusi aya. Saka kungoda rungokondiya nezvamudhara zvokungosaina madirusi. Kuti dhiurasaina mainvestor vazouya, that's it, nothing more.
VaMarava vanoti kuoma kuri kuramba kwakaita zveupenyu munyaya dzezveupfumi zvinoratidzwa nekusawanikwa kwemabasa munyika. VaMarava vanoti mapepa edzidzo haasati ave kushandiswa kuti munhu awane basa, asi kuti munhu anopinda basa zvichienderana nekuti anoziva ani pakambani kana kuita zveuori.
Maqualification pamabasa apa parezvino haasi kunyanya kutange ari kukonsidwa stereka nda runyaya kutorwa ku arunyaya kusimbiswa. Inyaya yekuti zvo nakudhara iyo ikonomi yacho ka hapa hakuna mabasa. Iye mnikikini wacha anotura mabasa, iye anupinza wani mabasa. Anenga ane hamatza keo zaka wando kunzoku zuto tamburu. Saka pahango mkoka mkana kebasa. Kuto chagonzi la zekuto tama ya keo ya anuzina ito pindo.
Nyanjino na nezo ufumi uye vachishanda nisangano rawa na chupanga mazano really by the Economic Research Institute of Zimbabwe vaprospa chitambara vanubimera na nivagari kutuwa munangagwa vangadai waka gazirisa nyaya imari sezo zisinga denguwa ya kakura seya watora vachitambara vanutuwa munangagwa vacha votiru wane vanu vachitari sasa vaita panya zemari ne ufumi zinosanga nisira kukwila kwe mitengweze kujigamu zitoro izo zinobata vanhu mazuva ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Sezo nyika yatarisana nesarudzo tichange tichita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi vavhoti uye masangano akazvimirira. Muhurukuro yedu yanhasi Jonga Kandembiri weStudio 7 aita hurukuro nemunyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe nezvegadziriro dzesarudzo dzemaprimary elections.
Zanu PF iri kutogadzirira maprimary ayo kuti ibude namacandidates. Tinitarisiri kuti mukutanga kumwezuru kutevera pakati pamusuwa 3 May na 5 May tinenge tiri pakati pekusarudza vachamirira kubva kumacounselors, women's quota, members of parliament, masenators vese vanenge vachisarudzwa kuti wadi yoga yoga ni constituency yoga iwe nomiriri weZANU PF. Ndobi chiri ripo right now kunogadzira kuenda kumaprimary elections edu.
Tinozwa kuti nengo dzenyu dzinenge dzisiri kugutsikana nemaitirwo ekutsvaga rutsigiro maprimary amakakomekedza semusangano gore rino ekuti vanhu vanofanange vachikambe navari pamwe chete pasina anoenda pake ega. Sei makasvika padanho iroro?
Takasvika padanho iri nokuda kwekuti kana muri vano musangano mose hamufaniri kutyanana, iyi bhora rumba medu. Saka munofamba mese muchiratidza kubatana kwenyu toitira kuti pana paina anenge akundwa vaya vamwe vanga vachifamba naye vanofanira kuzomutsigira. Maprimary election atidi kuti adivide musangano wedu. Saka kana tapedza kuita maprimary, vana vari kungotsvaka kuti anga mirira apa angadiwa navanhu kumirirani ndiani tichingoita election iri yemusangano wedu. Saka patinopedza kuita maprimary tine tarisiro yekuti musangano wedu uramba wakabatana wakasimba. Saka tichiti ngatifambe tese tigorega kutukana, inongori process yekuti tingatsvaga sei angamirira zvireve kuti anenge asina kubudirira adzimba musangano. Saka tichiti vanhu fambai mose toita zvinhu zvedu pamwe chete tichiita kuti tisadivida masupporters vomusangano. Ndozva zvakaitika.
Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti rwendo runo nyaya yegadziriro dzesarudzo yakasiyana nedzimwe sarudzo dzavanosimboona, nokuti kusvika pari nhasi dai paita zvipomerwa zvokutonzi ava vanhu vari kutyisidzirwa, vanhu vari kurohwa, vari kutochwa mumaruwa umu. Chii chanyanyoshandura musangano weZANU PF kuti munge muchisvika nguva ino paende runyararo rwakadai?
Mutungamiriri wedu wenyika wemusangano wedu akabuda pachena kuti toda sarudzo yakanaka, vanhu ngavavhotere vatungamiriri vavanoda. Saka tinotevedzera zvakataura mutungamiriri wedu wemusangano, akati ngatibatane toda runyararo muZimbabwe, ngatiite sarudzo yakanaka kuti nyika yose ive nerunyararo. Totangira mupati medu kuti ngatinzwanane tiite sarudzo dzakanaka. Izvozvo izvo zvinoita kuti nemberi kwatiri kuenda maelections yedu afambe zvakanaka. Saka mutungamiriri wepati yedu nenyika akatipa hwaro hwekuti tofanira kufamba sei nebasa redu. Saka tinotevedzera zvakataura.
Imwe nyaya inosimbonetsa maprimary elections vamangwana inyaya yekugadzwa kana kuimpozwa kwemacandidates. Rwendo runo makaigadzirisa sei?
Rwendo runo pakapuwa mutemo wekuti anokodzera kumirira musangano anenge akamira sei. Saka tirikungotevedzera izvozvo zvatakataurirana kuti uite kansela unofanira kunge une chii, uite MP unofanira kunge une chii, uite senator unofanira kunge une chii. Saka tagara tichiita maprimary yedu tichingopanana mutemo wekuti kuti upinde pachinhano chakati unofanira kuva nechii. Saka hapana zvatachinja, ndozvatiri kungoita izvozvo.
Awa wangu wari mnyore anuona nezvemutemo mzanu PF wa mnyaradzi po mangwana variparunare muharare na junga kandemiri we Studio 7. Sezongu waidi apera regaitimbo tarisa msore na osakare. Chikwere dicho Zimbabwe choku ila kushika pa 18.4 billion. Mnyori mkuru mbatore National People's Party oshora rwenduro wa mnangagwa kuchina. Tava tashuka kumagumo hichirongwa chedu chanasi tunoimba kuti mchange minezu zakare na 7 p.m. Inindini Blessing Zulu ndokusia emina Chris Gande munaudze isindebele. Muskwere zvakanaka.